A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, May the 16th, 2019. Welcome to the women's segment, the Women's Round Table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the continued economic crisis facing the country and how women and their families are coping.
To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
And the live talk goes out to Zimbabwe on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzi mai musakanganwe.
And don't forget that we are live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. So please go to VOA Shona and VOA Ndebele. If you have not already liked us, so you can join in the conversation.
As we said, we are speaking about the economy today and how it's affecting women. Zimbabwe's annual inflation rate for the month of April has gone up to 75.86%, up 9 percentage points on the March rate of 66.8, as the country fails to tackle price increases.
And the Zimbabwe Statistical Agency, Zimstat, last month adopted a new metrics to calculate the consumer price index. But going by the old base, the inflation rate for April would have been 175.326%.
And today, Star Minister Ntuli Ncube was quizzed by lawmakers on the state of the economy, with some openly telling him that Zimbabwe had lost trust in his ministry and the government. They said this was because of their financial policies that have resulted in massive price hikes and people losing their finances when there were changes in exchange rates and the introduced interbank foreign currency market.
The finance minister, however, refuted this. Now, let's take a listen at what he said in parliament today.
We have started paying off our domestic debt. That's why there was a decline in the domestic debt. But also, I'm happy to report to the House, Mr. Speaker, say that as of 2 weeks ago, we've started making token payments on our foreign debt to the European Investment Bank, to the World Bank, and to the African Development Bank. And these are token payments to begin to service those areas that are causing us trouble as we try to finance our arrears clearance roadmap.
That was Finance Minister Ntuli Ncube speaking today in Parliament.
What are your views on the issue? If you're out there and you're listening, please come into the program and share your ideas of how you're coping day to day. What are the most painful things that you're facing? How would you like to see government taking charge of what's going on? Please join into the program. Start.
Yebo ke lamhlanje sikhuluma ngokuhlukuni komnotho welizwe lokuthi kambe kuphatha njani abesifazana lemuli nje ezindlini ngoba lapha siyabona ukuthi intengo yempahla isiqansile njalo ayisiyontengo yempahla yodwa abantu bavele bekhala ngokusilela kwempahla zokusebenzisa siyabona ukuthi abanye bakhala ngokuthi akula manzi, abanye bakhala ngokuthi akula mafutha ezimota okuhambisa, abanye bayihlule ukuthenga impahla ezitolo njalo nanku siyabona ukuthi isilinganiso somnotho welizwe inflation rate lokhe kusiwa kusiya phambili ngakho iningi lithi hayi lithwele amagabha avuzayo ngoba konke akuhlangane abanye vele sikhuluma nje abalala misebenzi imisebenzi ayitholakali lanxa umuntu efundile waqeda kunzima ukuthi awuthole ngakho ke siyakhangela konke okokuhluphayo lawe lapho hlezi khona ngoba abantu behlu lanxa abantu behlutsha izinto ezehlukeneyo kukhona la okukhathazayo, kukhona lapho elihlangana khona ngalezi nhlupho. Siyacela ukuthi usithumele lawe inombolo zakho, siza kutshayela ucingo sikhulume lawe, sitshele ukuthi kwenzakalani kwesakho isigaba.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pachirongwa chedu chemadzimai chewomen's round table pano pafacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tiri kutarisa isu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, tichinyanyotarisa panyaya dzezveupfumi. Nasi tiri kunzwa kuti inflation yakwira yasvika pa75% zvichienzaniswa nezvanga zviripo mwedzi wapfuura, uyezve taona nasi gurukota rezvemari vantuli Ncube vachimira muparamende asi vachishoropodzwa nevamwe malawmakers vachiti ivo vanhu vazhinji havasisina vimbo nekufambiswa kuri kuitwa nyaya dzemari, vachiti ivo vanhu vakawanda vakawanikwa ivo vachirasikirwa nemari dzavo dzemumabhanga apo pakaitwa ipo monetary policy nenyaya yemaexchange rate. Nasi zvakare vazhinji vari kuchema chema vachiti vamuka zvinhu zvasanduka munyika, vachiona iyo mari iri kutengeswa yekunze iri kutengeswa pamusika wemari mutema ichikwira, marates achikwira, uyezve vachiti mabhanga mari idzi hadzisi kuwanikwa. Regai timbonzwa zvanga zviri kutaurwa izvo nevanomirira malawmakers anomirira munzvimbo dzakasiyana siyana, vanga vari kutaura iwo muparamende nhasi vachitaura pamusoro pezvanga zvataurwa navantuli Ncube. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ease of doing business yamataura taachitarisa kuti inogona kutibetsera pama investors. Ndezvipi zvamaita minister pama investor vari kuda kuti vapuhwo mari yavo yava kuproducea muno kuti vachipwa iri US vakwanisa kutumira kumusha kwavo kwavaka vachitinosevhisa mazvikwereti zvavakapuhwa kuti vazoinvesta kuno kuZimbabwe. Ndezvipi zvamaita nokuti mari iyi iri kuwanika mustreet, US yakuwanika mustreet, hakuna US mubank, ndezvavari kutaura.
Vanxube dambudziko ravanaro nderekuti hurumende vanhu havasisina vimbo nayo, saka chero vakavimbisa kuti zvinhu zviri kufambira mberi zviri kuita zvakanaka, vanofanira kuita zvinhu zvinobatika zvekuti dai ndandiri munhu anovapa yambiro ndaivati dai vanga vakwanisa kuti vake kana classroom block kana ingava clinic zvayo ne 2% yavanayo, kuti vanhu vaone zvinhu zvinobatika zvinoita kuti vimbo irambe ichidzoka muhurumende. Nekuti zvose zvavataura zvingangova chiri chokwadi asi hazvisati zvasvikira vanhu zvekuti vanhu ava vafanana naThomas anotenda nekuona.
Aiwa, apo tiri kunzwa kutaura kuri kuita vamwewo tanzwa kubva kune vamwe malawmakers uyezve nevamwewo vemunyika vari kutaura ivo maonero avo nezviri kuitika panyaya dzemari uye dzezveupfumi. Asi regai timboenda kune mamwe madzimai vari kutaura ivo zviri kuitika nyanya mukurima. Vamwe vanorima fodya vari kuchema chema vachiti ivo mari yavari kubhadharwa ishoma, saka vari kuona kuti zviri kunetsa kuti varambe vachichengeta mhuri dzavo. Kozo yo vamwe vari kuAlaska vari kuchema chema panyaya yemvura, vari kuchema ivo vachiti vari kubhadhariswa mari dzekuti vawanikwe vachichera mvura. Saka regai tinzwe kuti madzimai vari kuti chii.
Kuti chii?
Kuti fodya yangu yakabatwa yakawandisa ine mold, manje siri kutondinetsa nemutengo wacho wakadzikira 10 cents 19 cents togara mazuva akawanda tiri kunoka. Ukatudai zvikozonzaiwa imbomirai maakaunti izvezvo handina. Ndine yangu akaunti asi vari kuiramba. Handi tovhurisa yedu yekuru.
Saka muri kuti chine nyaya yemari yachona ishoma-shoma yakadaro?
Mari yacho ishoma nene, hapana zvainombotiitisa nokuti vana vechikoro izvezvi vakamirira kurarama kwakaoma.
Muri kubhadhara mari imvura ino?
Kubhadhara $2.
Taurai zvese zvamuroda kutaura nechichemo zvenyu zvamuroda kuti zviitwe.
Kubhadhara $2. Taichikumbirisa kuti kana zvibvira kugona kutibatsira panyaya dzemvura. Kazi mvura yacho ikuwandire, zvibhorani zviri kufa, tinge takawanda, saka munhu anenge akunzi 5 buckets pamunhu.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa nuna dziri kutarisana nemadzimai vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Tanzwa vari kuAlaska kuMashonaland West vachichema chema panyaya yemvura vachiti vari kubhadhariswa kuchera mvura pachibhorani. Tikanzwa zvevamwe vamai vari kuMashonaland West zvakare vachiti ivo Maria vari kubhadharwa pane zvirimwa zvavakarima zvefodya ishoma. Saka ndozvimwe zvatiri kukurukura pano kuti muri kuzvigona sei nyanya madzimai panguva iyo nyika yakatarisana nekuondomoka kwehupfumi uyezve vamwe vachichema chema kuti zvinhu hazvisi kutengeka kana ukatengesa mari yaunokwanisa kunge uri kupiwa haisi kukwana kuti uchengete mhuri. Ndozvanga zviri kutaura vazhinji vatanga tiri kutaura navo nhasi. Saka pindai muchirongwa mowanikwawo muchitipa pfungwa dzenyu kuti muri kuona sei kana muchida kuti tikufonere mubva manyora nhamba dzenyu ipo pano kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonera rai muchipinda muchirongwa. Munoziya zvekuita kuti kana muchinge mapinda muchirongwa mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti mukakwanisa kunge tichikwanisa kukubatai panhare hama neshamwari dzenyu dzinobva dzakunzwai. Tina Tabitha Manyoni ari kuti muri sei henyu fee zvangu ndiri pano paAvondale muZimbabwe. Nicodemus Matariro ari kuti manhero akanaka. Gabriel Rwadzisai ari kuti I'm watching you from Durban, please call me. Asi ndiri kunzwa kuti pane muteereri ari panhare pari zvino rigaite ende kwavari. Hello caller.
Hello. Actually this is our first guest, Juliet Ngiwane. She's an official. She's actually the director of the Women Development Association in Zimbabwe. We welcome you to the show.
Thank you, Stephanie.
Yes, we see that you are working mostly with the rural-based women. What are the challenges they are facing now? We see that mostly people are worried about price hikes and electricity and water. What is the main challenge in the rural areas?
The main challenge standing in the rural areas is drought, the economy, hunger, school fees, transport, everything is just unbearable. You know, when you're in the rural areas, prices are so high. The business people always tell you about the transportation to Gwanda, the road network to Gwanda, and they'll hike their prices the way they want. The dollar is not there, the bond note is not there. So the rain did not fall. And it all comes back to the women.
Yes, and what is your organization helping to assist the women? Do you have any programs in place?
The program that we have, we are just empowering them with their rights, empowering them to do accountability, you know, to challenge their leaders to bring things, service delivery to them, like, we are saying if the business people are saying the roads are bad, we're talking with our councillor, Rachel Nube, this other day, to say, Rachel, what best can we do to make the roads better so that maybe the business people not cry of the roads? She has no answer. Councillor has no money. The roads belong to DGF. The roads belong to so much bureaucracy, but we are still fighting. And let me say that service delivery is the main challenge. You go to the clinic, there are no pills. The nurses there are just miserable as their patients. They have no help. They can diagnose, but they cannot give you anything. They'll tell you to go and buy in Gwanda from the pharmacy. To get the pharmacy is it's the dollar. You get there, you don't have the dollar, the US dollar. Even if it is the bond, how do you get there? People have got no money. People have got so many challenges in the rural areas.
Yeah, ungasichazisela nje ngesintu ukuthi abesifazana kuyini okubahluphayo. Sikhuluma nje abemadolobheni bathwele amagabha avuzayo ngokwemali lokunye.
Abemakhaya bahlutshwa yinto yonke nje jikelele. Akulamali okwakuqala. My very solo have a matter of pen, a kaya, umuntia volley mali, Kumbatelis, Motinaka, Tatifi, condition, Maliacon. My toy tola, si tobula bahola mape, Avanavala tola balhola.
Yen,
Utias Bedilla, El Bedilla, Avula Mitia, a matrimigla, Makaya. One small, we get the humble ten a local, a local quand. Utia quand on better open, go below. Uhamba njani ngani uthuthu yafike khona ngale ekhemisi bathi bafuna iUS dollar ngabe sithi bond liyesabeka ngengabona nje omunye umzali umntwana bethile nje last week uwile lapha eGwanda ukuthi athenge amabhandishi lanani bebefuna bekuyi $77 i-treatment yangkhona umama uhlezi ekhaya kasebenzi le dollar lelo kanazi ibond. But I let it 20 years, Mom. Kalado. We are going to go over them. It's dollar for even to the council, but in Koko, maybe. Now over 10 Arazima. Umto a care of children, the Mangayo King. Paul Lomlum Pindova Sanegel is the Lalisana. So, yes, I did.
Yes, we're Sagala. Yes, Liberty Bambi, the Conapoet, when it is a pendulum again.
Hello, caller. Hello.
Hi, Shisima Zie. How are you?
I am okay. Makadi kwe koko ku Zimbabwe.
I was in Zagao, Mama.
Hey, Tukora Nani, we are Jemurkupi.
Hi, Tribu Quata.
Hey, Tukora Nani, Vangova Vakuzivayo.
Shakira.
Hey, Tita Reo could say Mads Mai, Murikuji Gona, say Takatarisa, Mamira Katajin, Zuanesu.
Nombo 10 years saka ndine ndichitengesa nyango kana hoda chunhu nhasi ukauya kuti uchitengese mangwana mari yacho inenge isashandi inenge yato haichatoite mari yacho chunhu chechiya ukachihoda nhasi mangwana kuti uchitengese mari yacho kuti uzonodzokera futi uzochitenga hauchakwanisa futi kuchitenga zvine zvatopera
saka pamuri kuita sei kuti murambe muri mu business.
Tadadombo mira kuita ze business because hazvina zvazviri kupa uri kutobroka unenge uchitobroka kutodzokera kumashure zvisingatomboiti
saka mungati mimi ehe nhasi tanzwa vazhinji vari kuchema chema vachiti vamuka musha wakasviba mari haisi kuwanikwa uyezve avo vanotenga mari sekutaura kwamuri kuita iri kuwanikwa iyo ichidhura zviri kufamba sei nhasi chii chiri kuitika
zvacho izvi hatichatomboziva kuti zvaakuenda kupi hazvichatomboiti aiwa dai vatongoti havo tishandise US dollars ndo zvinotori nani because harikwire haridzike haiita sei pane bhondi kai aiwa bhondi hayazotipfidzisa tazotsvukira gore rino neno kuti tinosvika here December hatichitomboziva tichasvika here kana kuti hatisvike.
Saka mungati mimi muri inenge ichida mari yakawanda sei kuti murarame tomboti pavhiki
mavegetables anoita 50 cents tunenge turi tushoma shoma saka you need two bundles idola iyoyo then matomatoes ari kuita $1.50 ari 3 matomatoes then kana toti chingwa $3.30 pamwe mune muri 3-4 mumba 4 kana 5 mune makutoda 2 loaves hatichatokwani yato $7 woti yematomatoes kweiyo nyama yacho aiwaiwa pamwe ndofunga munhu ungatode kuti munyatsonzi makwana ka pawiki ka ndofunga unenge uchitoda kana almost like $200 ndokuti unyatsoti zvinhu zvitori raiti matenga zvinhu zvese vana vadya vaguta vaita sei besides that ka sikukanga wai
ko nyaya vamwe vanomboti vari kushandisa zvinonzi tsaona munganyatsotitsanangurira kuti tsaona chii
tsaona tinenge tiri like ndobva ndati mwana mhanya unotenga mafuta $2 opimirwa mukatini kana tushuga twopimwa zvese ndezvekupima tsaona ndezve zvinhu zvekupima chete nengo chingotenga tunhu twekupima twekupima twacho hapana kwatinosvika inga haukwani hamukwani
semhuri
itori nhamo kutotambudzika ukaona munhu achitenga tsaona kutotambudzika kusvika kwekupedzisera
saka imi munoona kuti poitwa sei sisishakira pamira pakadai mamwe madzimai vakateererawo vari kuti saka zvonzwii vanhu vangaite sei
tangodai vangoyuza havo us kazvango ndofunga zvinhu zvainyatsostabilizeka zviri nani here pane kuti bhondi ikai hatitombozivi
aiwa tinotenda chaizvo sisishakira muve nezuva rakanaka
Same to you. Good night.
Good night. Kuno kumasikati.
Aiwa, kuno takurara.
Makurara. Muda mbotaura nechirungu here sishakira.
Mazi, why are you saying that? Why?
All right, bye-bye.
It's okay. All right.
Okay. Star, one of our callers there, Shakira, she's saying that she feels that the government should go back to using the United States dollar because she says she's a vendor, but when you buy your stuff, by the time you sell it and the time you try and buy back or reorder, you cannot do it because the rates are going so fast.
Mm-hmm.
So she's just advising the government that they need to go back to the US dollar, the RTGS system is not working.
Yebo ke sizomunye umlaleli lapha la ukhala ngokwemali ukuthi hayi imali leyi ama RTGS ayisebenzi ngabe kusetshenziswa lona idollar leMelika. Sithanda njalo ukwemukela laba abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook siyabona kuloxolelani elDube uthi good evening watching from Port Elizabeth. Kulotiyo Gumede uthi good evening yena uthi sibukele ke eseDebeni njalo kulo eDindebele uthi yena ubukele eseNgilandi linanzelela ukuthi inxa lifuna ukuthi lingene kuhlelo yathumeza nje inombolo yakho sizawuchayela kumbe ulombiko wakho ufuna siwubale lapha emoyeni sizawubala okwakathe sesibuyela kuye ke unkosikazi Nkiwane ungasichasisela nkosikazi Nkiwane ukuthi khona ngapho emaphandleni abantu kubaphatha njani udaba lwemali bathenga njani ama-uniform abantwana besikolo ama-school fees ukudla lokunye
uyazi udaba lwemali lunzima abantu bayazivuza ukuthi kathi uhulumende lwanomnye wake wathethintshile sabone idola le-amerika selikhona kathi lo yena utshintshe kwehlile kanjani ukuthi idola le-amerika libuye bayazivuza umbuzo lowo okubuhlungu sithandekile ukuthi omama besibakhuthaza ukuthi kabenze lokhana okokujikelana izimali begcina izimali okuthiwa ngama-ISALS sibonani futhi sesibabulele ngoba bebedikelana becabanga ukuthi amnyaka usiyaphela sebesithenga lokhu kudisemba zikaba sathenganga lutho khathesi abathe bakwenza idola vele ibhondi selihle lafa nyanyanyanya sekubuyele kulokhana oka-2008-2009 asisakwazi abantu abasakwazi sebemile ukutshayelana izimali zibe bazatshayelana lazo bezithatha ngati ungathi ecocash umthuli uyathatha ustrive layathatha abantu abasakwazi ukuthi baye ngaphi ukuthi kathi pho benzeni RTGS ayisebenzi bond ayisebenzi kulobu zima ama-infomu abantwana sike sazama kubo January abantu bazamile bagijima bethumana besiyathenga kubo South alisathengeki bantu abasalikwanisi asikwazi nje kuyabuya iJune kuthi abantwana amajesi bazawathola njani laba abaqalisayo kulobuzima emakhaya ngoba abantu bagijimisa ukuthi adinge yona imali adinge ukudla adinge nje ukuthi ahambe ayegwanda ngengazazi leukuthi njengabanye sithi lapho abasematshetsheni abasekubo wilonke bayaquma ngenyawo kodwa sike sakhuluma kwese sikhathi lapho angikhuluma ngokuthi obhinya sebebaningi abantu bayesaba ukuhamba kulobuzima kubese kusithi abantu ukusela abanye bevela kokuzimbuzanyana kwabuthumbe noma kunjani bangaye ezitolo baye kwenza ukuthi abezitolo bathathe imbuzi kulobuzima lakho abasela la kungavela kukhule sebethathe ukusela lobu sibona ngani kusela imisebenzi lobuyanga nje osebukhona nokuthi akusela omunye obopho omunye angikwazi ukuthi singaku
ye kulungile libambe khonapho ecingweni sizabuya kini njalo lisichathisele ukuthi kambe lokho kusebenza yini lokhuyana kokuthi bahambise imbuzi bephiwe ama-groceries yini abantu siqale sithathe umlaleli ye Mavila.
Hello caller.
Yes baba, this is Mavila Smakadi.
Athiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Samuel Nyekete kwamurambinda kubhoyerawo.
Ah, kwa Murambinda makadi iko kwa Murambinda uko kuri kudodi nenyaya iyoyi nyaya dzemari nezvimwe zvakadaro daro kukamira sei?
Ah, kwa Murambinda kwakushungurudza. Kwa Murambinda kuri kushungurudza nekuti maprize ari ngoita chamaramba mhuru. Pasina kana sosi yemari inowanikwa vose vachoma vane vambe vari kumabasawo. Mabasa acho akapera mucharangarira paya ndichiti isu taiva vafudziwo mombe. Mombe dzacho dzakafa.
Ehe.
Saka izvozvi zviri kunetsa ndechekuti pati kutarisa kuti tine hurumende itsva. Saka kutoshamiswa kuti inflation yakwira zvakadai. Minista otaura kuti zvinhu zviri kunaka. While it in Zimbabwe tine 90% unemployed. Which is ari kutarisa pavanhu 10% ari kuti ndopari kunakira zvinhu. Asi kuna nambuya vari kumusha vasisina pekutangira. Vari kuda kuenda kuchigayi. Chigayi chikungokwira every day. Kuti vanhu vadzokere paguyo. Ichi kwava kurima chibage. Hazvichagodzeri.
Saka kuma misha.
Apa ndikushaya kuti minista uyu ari profession yechikoro here kana kuti ndeye kungoti uyu promotion.
Saka kuma misha vanyekete vanhu vari kuzvitambira sei zviri kuitika mumadhorobha izvi. Vanhu pane vanonyatsonzwisisa here kuti RTGS iko keshi US zviri kufamba sei ipapo?
Apo ndovaita dambudziko zvavo. Ngozvaka kuti kandezvekuti ane commodity ndiye akungotaura zvaanofunga. Saka kuti iite argument hapana pokutangira because hapana supporter. Saka vanhu vakungoti zvataurwa izvozvo kana awanawo ungotenga ashaya atoshaya zvachese.
Saka poitwa sei semaonero enyu? Tinoona kuti mangwana kune nhaurirano dziya dzavari kuita dzenational dialogue. Mutungamiri wenyika achange achisangana nevamwe vari munational dialogue, asi imi dai maiwana mukana wekutaura naivo mutungamiri wenyika kana vanthuli Ncube ava maitsiyi?
Ini hangu in general pfungwa yangu pachangu inoti ava minista ndivo vanyatsokundikana. Saka dai zvichibvira ivo havo pachavo vanengade vachida kuiva munhano ogona kununura vanhu vaingozvitaurira kuti ini apa ndatadza. Potsvagwa mumwe munhu anokwanisa kuti ati ndinogona. Or else maonero angu akanyatsokukwana chaivo ndekuti iyi hurumende yatoradza kukundikana because kana mukatarisa vamugabe tisati tavabisa kana kuti vasati vavabisa sekutaura kwavo chingwa chaiita 90 cents. Tichichitadza hedu pa90 cents ipapo. Asi izvozvi zviki kana tichitadza kubva patabva kuelection it's almost about 9 months or so. Asi chingwa chakawedzera pamusoro pe90 cents ne$2.60 which means taane 35 cents per month paingrement yechingwa. But munhu woti zvinhu zviri kunaka ito tani marofu matatu pamusoro pechimwe chataitotadza chiri chihwani chakadai. Saka apa ndari kufunga dialogue iyi semaonero andinoita haiisi asi hapana dialogue because seekubvunza ani zvake uanofamba kana MDC Alliance isiri involved in dialogue hatisati tatane mumwe wokuvaka nyika nekuti zviri pachena kuti hatigoni kubatanidza vamunangagwa nevanhu vavo vavainavo vakawanda ivavo panhamba yavaine nemunhu ane zero nekuti pfungwa yekuvaka nyika kana ichishandiswa inodzoka kuground kutarisa masero ndokunobva pfungwa. MP kana achiisa nyaya yekuparamendi haisi nyaya yaanofunga nemukadzi wake nevana vake mumba, inyaya yekuti anenge achiyadzoka achiyadzirisa vanhu kumasendazi econstituency then oenda nenyaya yekuparamendi achishandisa pfungwa dzevanhu vese. Saka kana munhu asina vanhu achingo tindira mba make ozo mirira nyika zvingo dudza kuti atsati tatanga kuita dialogue ndaifunga kuti iyi zvaiva nevaikanzura voza pakungori nyaya yekupedza mari yenyika shoma yacho yatiinayo nekuti hatina zvatinotiburitira pakuvira kwezuva.
Aiwa, pakanaka tambunzwawo kubva kwamuri ikoko kwamurambinda kuti kwakamira sei. Asi mungati mimi mhuri yenyu inoda mari yakawanda sei, nekuti tiri kunzwa kuti inflation yakwira yasvika pa75%. Imimi munoda mari yakawanda sei pamwedzi, uyezve mombotarisa nezvamaimboshandisa tomboti gore rapfuura?
Ndaitaura paya titi mavhilasi ndichiti ndaiwana $80 pamwedzi.
Aha.
$80 yaindikwanira kuita zvese ndichibhadharira wana yechikoro ndichisarawo ini ndichirarama. Saka nhasi kana tichitarisa hapana kazviya zvakanzi mari inowanikwa kubhengi iyi mari yekuti tiringoiwana hedu pamukoto kuti kana uchida kutsvaka mahusa. Saka reti yemahusa kuno kwedu kwamurambinda iri kuita $4.50 pa dollar. Saka zvoreva kuti 8 iya yandaiwana times $4.50 ndiyo mari yandofanira kunge ndiinayo. Which is easy. It's a non-starter kana takatarisa mamiriro akaita ikonomi nhasi.
Aiwa, mashoko makuru, kuti tinokutendai kunge manga muinesu vanyekete muve nezuva rakanaka.
Mashtai.
Bye bye. Ndiri kunzwa kuti nemumwe muteereri zvakare. Hello, Clara.
Hello, maswera sei.
Taswera, maswera sei kwamuri ikoko. Muri kupi, Sister Clara?
Ndiri kuJoburg.
Taurai tinzwe, kwakamira sei kuJoburg? Uko muri kuonawo sei nyaya yezviri kuitika munyika panyaya yezveupfumi izvi?
Isingoti muviri ndouri muno muJoburg. Asimweya nepfungwa dzese dzimwe dziri kuwana kumusha.
Ehe.
Saka nemamiri akaita zvinhu kudari chio unonyatsonzwa kuperegwa kuti chokwadi mwari ati taita sei ende unozvibvunzakuti saka nyika yedu ichichagoma nekudii nekuti kana tichimbotitumira vana iri mari kuti vatengese wonzwa mwana ane chikoroinoezi akupfudza kuti mama kuno zvinhu zvadhura kunobvawo kuperegwa.
Mune mhuri yakakura sei sisi Clara?
Ine machild headed vanogara vari 3. Saka ndinongoti chimwe namondotumira riri grocery. Asi pane zvimwewo zvaunoda kutengwa kumusha ikoko. Kukozoitawo maextended members of the family, maneighbors. Vanenge aunongoti uchitarisirawo kuti pane chiya chawatumira mupewo mbuya nhingi mupewo amai vari kwakati katini ezvino unotoona kuti zvakatooma zvakutongooma nekuti zuva rakapisa kumusha kune nzara inflation yobva yadai so vana iko zvino vaitaura nemwana amasikati achiti mama hatiti kudzidza kuchikoro ematicha hatisina simba.
Mwana anodzidza kupi kuZimbabwe?
Anodzidza kuchirugwe.
Saka
naichitaura ndinomubvunza nhasi maita chii ezuva akati nhasi aita meti shona chete sera nezuro wangu anzichavangouyisa weki chete mamaticha haana kutombouya patesa bvidzidzi ari kuita mamaticha haana kuuya ndasingabvunzazve maita masubjects ati asangoita meti nepe mamaticha zvaana kuuya.
Saka poitwa sei apa semaonero enyu? Imi muri kutaura kuti magara ikoko kunze kwenyika vana vari kumusha vari kutova ndivo vakabata mhuri. Poitwa sei apa?
Inini situation yedu yekuZimbabwe yakutongotyisa because last week ndanga ndiri kumusha ndogaraika kona apo nenda nesasalama. Ukapinda uchamubamba era chaiyo chaiyo inorimwa tubu chaiyo nechemwa mbuyi. Maprize achona angichisa kuti nhunguru chaidzo dzaidzo kuenda pamusika paya chaiwo tinobvunza rusi ndaingobvunza randomini kuti inyatoona kuti ii chaizvo zviri kungoitika musha kuze prize iri kudana tubu yekuti ungongungurusa isingazadzekana zvinhu ndopaunonyatoona kuti tiri kuenda kupi
Aiwa mashoko makuku tu sisi Clara Muvenezi warakanaka kwa muri koko ku South Africa.
Thank you very much.
Bye bye. I've just had the two callers, both of them saying, you know, things are really, really bad. I have Clara, the last caller, is saying that her family is in Zimbabwe. Mm-hmm. And she says she has two child-headed families, but they've been complaining, especially the school-going children, saying that the teachers are no longer teaching because they themselves can't even afford to come to school and they've got no food because they're not getting paid or they're not being paid enough. So she's just saying something has to give. She's very, very upset. She says she's physically in South Africa, but mentally in Zimbabwe.
Yes, one can almost imagine that mm-hmm. must be very difficult, and most families are experiencing that.
Yeah.
See, we are in Jalo, Shonichesila, Lapa, Ting, when Unkosiga Zinki, one in Teng is a we are going Jalo, Ustas selling a good team. Kuyasebenza yini emaphandleni ukuthi abantu bayithenga impahla besebenzisa imbuzi kumbe baye GMB ukuthi bayithola umumbu? Abantu bathenga njani impahla?
Imbuzi azisasebenzi.
Oh.
Kuqala ungaye esitolo uthi kumuntu wesitolo ngicela uthathe imbuzi unginike utsotsi i-50 kg.
Mhm.
Abasavumi ngoba indlala inje. Baza zithini wona abasazivuma.
Mhm.
Mina ngibona umthuli angilashuwa ukuthi uvele usaza kugwanisa lokho.
Ye lesikolo esikolo oh lingaqhubhe. Eh.
I-2% yakhe kumela ikhuphe. Ngoba i-2% vele ihle idle imali yomuntu sizo zonke. Nxa ungathi uyathumela i-$30 uzabona sekuhambe $50 nge-RTGS yiyo abantu abalayo ezikolo kunobuzima emakhaya ngoba uheadmaster like ayivumi imbuzi uzayenzani i-FDC kuqala bengxenye bawungahamba kuthi amatitsha bathenge bethengela isithebo kumbe bethengela ukusa ezindlini zabo emadorobheni khathesi laba abasela mali abasakwanelisi lokho so ungazithala imbuzi uthi uyalayo esikolo akunamntu ozayithenga uyabuyela layo ngikhaya uhedmaster vele angike ayivumi ngoba uzayenza nengelasikayo.
Ye, kodwa leziyana inhlanganiso esasizibona zincedisa abantu ngokudla emaphandleni ezinjengabo World Vision labo World Food Program lokho zinika yini abantu ukudla? Ye, lekhe
asikababoni futhi asikaboni lokubhaliswa kwakhona. Angithi siyasibone sebesithi kuyalizebhalisa asikababoni kumbe bazabuya kulobuzima. Abanye abantwana vele bazihlalele ngoba kathi abazali bawuthi umntwana kaye esikolo njani engadlanga.
Mm-hmm. Manje bayenzani obazihlalele nje manje benzani abafelekwazi intandane labanye abaswelayo ngamafeature
kunzima kakhulu. Lo nyaka ungananzelela abantu bafuna ukuthi umntwana hambe esebenza kobani. Kobani lakho abasafuni umuntu ngoba balamali yokubhadala lowo mntwana. Kulokuzima vele okwakhathi esasikayiboni phambili ngemuva. Abantu basadidekile nje batshayisa izingelezane bendawonye behlupheka okunye okumangalisayo. Abantwana bakho ezikolo ungakhangela amankazana. Ngile inikhethi yomntwana o-Stanmore lapha okumeluthi ngawuse-Stanmore esikolo ugogo ahlezi laye wapha kumzima njengomntwana amdobhileyo usekhaya umntwana kumele aye ku-form 1 kasafundi. Angithi ngifithe sekumele ayekwenze nje ikukhangela omunye ngobole mali ayekwenza yanxa esetshone ebhoda ngikhaya ama-elimerages azaba maningi.
Yey, hayi kunzima. Libe libambe khonapho sizaphenduka kini. Yeah, sixoxa lana.
Hello, caller. Hello.
Hello.
Hey, Makadi, and you call at Auraitins Gwent. Yeah, now I'm going to tell you where you're
going. Kumarondera.
Kwa kadi kumarondera huko?
Marondera vakanaka kundi Thomas Mronzi Marondera.
Ehe taurai tinzwe panyaya yezveupfumi zvakamira sei kumarondera.
Ya iki zvino zvinoshuwa patava paipa.
Mhm.
Panyaya dzeupfumi maprize chaichaiwo ndeti kuona ari kuramba achikwira.
Mhm.
Apa vashandi mare hapana tiri kuchinja. Saka tachingoti odai chua pakwanisa kunzi sika vanhu vataurirana zvinoita kuti vanhu vanoenda kubasa zvisike chua vanhu vari kuenda kubasa.
Mhm.
Eh.
Kana muchiti vataurirana nyatsotsanangura ipapo muri kuda kuti vanani vataurirana?
Ya, tatotara vakuru vanoita zvezvematongero enyika vanovete kuti dai vakwanisa kugara pasi yetu yavo gaive dialogue yevanhu vane chokuita nemamiri akati zvinhu ite.
Mm-hmm.
Imwe ndiri kuona iri kunge itwa nevamwe vanhu vasina kana itoti fosi kana kuti pundisi.
Mm-hmm.
Saka ndachimbotiwo vaikwanisa kutaurira zvakaitawo purezidendi Mnangagwa navanetson Chamisa vaikwanisa kutauririanawo. I know kuti zvinhu zvinofamba zvakanaka.
Dai imi maiwana mukana nekutaura nevaviri ava maivati chii? Zvii zviri pamwoyo penyu zvamungati chokwadi vamunangagwa kana vachamisa dai madai oso zvinhu zvaigona kugadzirika?
Ya, dai ndaiwana mukana wekutaura nawo ndaikwanisawo kuti no apa panguva yatiri nevanhu shuwa kumaelections akabvako zvakabuda zvakabuda, but kumbiro chachangu wacho kuti daiwo itawo zvinhu zvinoita kuti nyika ichienderera mberi. No, pane makakatanwa kuti maona kuti ndii ndakahoina maona kutiwo ndingiripo, but izvezvo manje hazvina zvazviri kubatsira vanhu. Saka ndava ndichikumbira zvinobatsira vanhu apa ndezvekuti no shuwa zvatakaita izvi zvakadai zvakadai, but ngatingobatanai tichimboumbawo government of unity.
Mm-hmm. Aiwa mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo vamuronzi muve nezuva rakanaka kwamuri kumarondera uko.
Zvakanaka iyi.
Bye-bye.
Hi.
Mhm. So I think you have a caller.
Ngizwa kuthiwa selo mlalele ecingweni. Ngibane sila ecingweni.
Bomyo mthande.
Yebo, linjani? Ndifona lingapi?
Bona se bhinga elusulu.
Yebo, kunjani khona ngapha?
Ah, ngapha ungcono uyaphileka, but umthando bichani?
Ye, uthi kuyaphileka abantu bayenelisa yini ukuzuza impahla zokusebenzisa ukudla lakho konke?
Ah, loko manje haiko ungachipanga because ngapha abantu baphela ngokulima elusulu indawo yangkhona vele indawo engani phandle mbithane webhinga, but basebhinga othi imango yangkhona bayihamba nginabesiyesibhedlela kunzi baspecial omama kuye esibhedlela ebhinga wangkhona about 129 kilometers abayabe besiyabeleta khona gale bhinga kukhatshana izibhedlela yaivina amaphilisi ayefamily planning vele batholakale ngapha.
Mhm. Manje abantu bayenzani? Akukho unqabe sisibedlela kula ma clinic eduzana.
I clinic nje angaphela usuliyo dodo ukuthi umuntu uyahamba ama 40 kilometers ukusuka emakhaya ngokubelandi ke clinic bese bahamba ngamabhasi kubama kungamakhombo kuya lokusuka. Ubulawayo bese yafika khona ngale endaweni zangkhona belale ema brandless ezitolo.
Hey, ezikolo ke kuyathengeka yini, kuyabhadaleka le mali yama school fees konke lo lokusetshenziswa ngabantwana kufunda?
Ah, amabhuku apha songama-2 dollars ongama-A5 lokho ongamabhuku esitolo vele nje okukhuluma komunye so omunye honorable engumphiwe ekhulume sithi impahla zigcwele esitolo zigcwele sithi leveli ngahamba legonyenti lamelomumbu ngapha ngilifakela phane erodini iyabe ligcwele umumbu kuyabe kuswela abantu abathi bawudenga umumbu wangkhona. So okuthenga vele akukhulume ngapha sitika ngomumbu esitolo ngingakuye ukuthi izulu line kuhle kuhle.
Ye, manje usizo lilithola ngaphi? Liyake likhulumisane labo councilor benu abedalela eParliamente kumbe ezinye iziphatha amandla zikahulumende nje ziyake zikhulumelani ngalolu da?
Ah, mina ngukansila weward 17 ebhinga ngapha kubhinga South Constituency, but akuningi ngapho kubuya kubanjwe ngabopolitics njengokunye kwabuya ngapha. Le action aid yabo yale yini into ethiwa yi-click kela zokwabuya kwanikwa abanye abafana kuthiwa ngamayouth banikwa imali yangkhona kwakumbe wayiwa about 22,000 We are political always wrong. So very young very well out in this remote around to the Tory service.
How Sikulumalo Council Lapana Mabebuya Ubuzoga Ugula Babi Labo Councillor Labo Babi Sabe Labantu Mbeba Hambi Samabis Wabantaba Ting Ugula locally Wenza in Konoka.
I mean, I'm not buying up my general local way social office. Very moon to uncall out on Dung when the Woba and the Kumtang one has a missile to our chief food years among one in the Rangono. Louis and the Rabatuan Gola, whoever is the Savella Koloko to have the MDs. So now the movies are in China and Rangon and Upper. We're going to travel to our living room.
Yes, the Indela Lani Council are killing our wins with tea, Limiti Savant.
Ah, yeah, Zama, you are one again, Zamu, when the Elabuva, when the village, the Nagalwan, Zamu, and the Lux, Mobila, Zaman, who to the Aki, Ama Clinic. But in my Zam corner, as a thing, and the last two of those can be in my CDF like this. I am Madame Conorani, I pull me, so I ought to see up Puma, the one by the Bonaraj.
Yeah, besikhuluma lo munye la osebenza osegwande sithi gababoni inhlanganiso lezane zipha abantu ukudla la khona ngapha ebhinga ke zikhona yini.
Ah njenge wadiyamzele bathi bona vele nje uwadi 70 lo indawo okukani bantu bayazipandela bayalima so izulu nje athe sibingananga vele ha kuyindlala isikhathi esinevela amadona anika ukudla ngapha kawabuyela usulu. Kodwa kuthiwa indawo abantu abakwanisa ukulima even amanzi izibhorane sibili amanzi abantu bayahamba ama 8 kilometers 10 kilometers kungakuye ukuthi uma uba ngifitshane ngama 5 kilometers ukuyafika esibhoraneni abantu kuthiwa bayasigebhela isibhorani vele kunzima ngaphela usulu ngathi lusulu vele indawo enzima kakhulu ukuthi even isitolo zangikhona ngikhuluma kanje bathenga ngomumbu sibili ungena nesitolo esitolo uphethe igala lomumbu kumbe ibhaketi lomumbu.
Oh, khona uthi kungani usithi azifiki ngapho inhlanganiso ezizimele ukuthiwa ngenxa yani?
Kuthiwa ngapha bayaziphande bayakho andi indawo yangkhona ngani ngapha ngendawo yokulima abantu babuya kundawo le belandi ukulima abane bangkhona. So indawo yangkhona kuthiwa abantu bayakwanisa ukusebenzela bayali babelimi kodwa isikhathi kusase right kusase lizwe sibili babelimi kodwa ibanike imali belime okunye nje odengisa nje omumbu even nje umpika teso ngafika. Lo mumbu omningi abawudengisayo last year babezisebenzela abantu but kathi isiZulu akula so ukudla kabakutholi abantu laba banika ukudla bangabuya betholi umumbu ugcwele GMP but abantu bayazuza so ukhanya kuthiwa bayazisebenzela
kabakuye ngiyakhumbula sikhuluma lo councillor wakhona ngapho ngumnumzana TTK angithi umnumzana Thonse yeah la iwacho njalo ukuthi because isikhathi liyazuza mbijana emasimini.
Ya, indawo yokuzuza sibili. Nxa kuyekuthi uNkulunkulu esinikile sibili njengoba vele akula mamayini akulani vele abantu imayini yangapha kuridini le yethu ngapha ngathi elusulu abantu bathembe imayini yabo yokulima nxa kuyekuthi uNkulunkulu ebazele.
Ye, hayi kulungile, sibongile ukuxoxa lani. Celani ibizo lenu njalo okokugcina.
NguRomeo Mgandi.
Ye, hayi kulungile, sibongile.
Hayi ngibonile lami namhlanje ngifone ngicela ukuthi libe lingithinta mbijana.
Ye, njengoba sesithethe phansi nje ibizo lakho konke salifonela.
Hayi ngiyabonga mama.
Mhm. Hello caller. Hello.
Magadi.
Tiripo Magadi, yenyu tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndinotaura na Lazarus Tanoya ndiri kuBotswana kumalepulule.
Ehe, tipewo maonero enyu panyaya pezviri kuitika munyika panyaya dzezveupfumi.
Ei, zviri kuitika zvakaoma hanzvadzi.
Mhm.
Ei, zvakaoma nokuti iko zvino hatinzwisisi vana vanofanira kunge vakavhura zvikoro asi kana vakavhura zvikoro matiya achitadza kuinda kubasa nokuti havana mari yokuinda kubasa kwacho.
Mhm.
Zvinenge zvakanyanyisa kuoma ini kumushana nobva kwachii.
Mhm. Saka muri kunzwa kuti ikoko vanhu havasi kuenda kumabasa.
Havasi kukwanisa kuenda vose.
Ehe.
Vanenge vakwanisa onde vanenge vakwanisa. Vamwe vanotadza kuenda.
Saka poitwa sei apa? Semaonero enyu.
Nyaya irone tande yekuti yokwadi vakuru vedu ka munyika umu. Vatonga vakazvitarisa ivo kuti kana vachiguta zvakanaka.
Mhm.
Nokuti kana kana vakasagadzirisa nyaya dzematongerwo enyika, upfumi hwenyika hunotongowana confidence yazvo yaho pamatongerwo enyika. Kana matongero enyika asina kumbomira zvakanaka, nyangwe tikataura kana kuti vanotonga vakataura kuti zvazviri ndozvakatonaka zvakadaro, zvinongoramba kugadzirisika. Saka kana ndifunga ndechekuti kana vangataurirana, vanotaura nyaya yekutaurirana, mwange dambudziko riri pandiro kuti handisi kuzova platform ingaita kuti vataurirane vose zvakanaka. Nokuti vamunangagwa vanoenda kunotaurirana navamwe somutungamiriri wenyika, asi havachaindi palevel platform navamwe, ivo voenda pakakwirira vachiadresa vamwe. Zvino izvozvo zvinoita kuti kutaurirana kwacho ka kusataurirani-ka, nokuti kana wakuadresa vamwe wakutongowadza zvaunofunga.
Saka
kana pakawana munhu unogona kuva muyananisi, womoderata ivo vachitaurirana, ndofunga zvokuti izvozvo zvingaita zvakanaka.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo. Mukoma, muve nezuva rakanaka.
Tinotenda chaizvo, tinotenda nokubatwa pachirongwa.
Aiwa, chirongwa ndechenyu, garai muchidzoka. Bye bye.
Iye, sezwa njalo kuti silo mnyumlalele cingweni, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, kunjani mama?
Nyaphila, ngikhuluma lobani, njalo ungaphi?
Ukhuluma no Sithizo zo ngise Durban eSouth Africa, kodwa ngokuzalwa ngise Zimbabwe eCholocho.
Ya, yebo, hayi kuhle ukuba lawe kuhlelo. Ungasipha umbono wakho ngodaba oluthe kudwe?
Yebo sisona.
Ungasipha ke umbono wakho ngodaba olusegudwini. Uyakuzwa okwenzakala ekhaya, abantu abalamali, abalamafutha ezimota, abalamanzi, abalamagetsi.
Yabo njengamanje njengoba ngikhuluma nawe, ngikhuluma nabantwana ekhaya bakobulawayo, basho ukuthi hawu ugesi uhamba 10 hours, amanzi ahamba 2 days, abalamanzi akunalutho akwenzeki. Ukuthi ngithi mina ngombono wami enginawo siswami ukuthi bajabulela, yabona ukushintsha iketele, ukususa ilokhu njana iketele, ufake ilokhu njana ibhodo eziye ukuthi nawe sitshintshile sokungcono. Mina ngokombono wami kusafana. Into okufanele nje siyenze njengesizwe saseZimbabwe ukuthi nje sisinte yonke le nto endala, sibone ukuthi sifake abantu abasha, into entsha, mhlawumbe sithi yona sinikeze leyo opposition i-chance, bakwazi ukuthi sibone ukuthi basilethelane okusha sizokwazi ukuthi kusisize naye. Ngoba nje wasingekho nje lapha ekhaya kunesizathu sale nto eyenzakalayo.
Ye, manje khonokho
abantu abayibona bakwenza lokho ekhaya basaqhubeka bayahlupheka kuyimanje, ngaphansi kwalabo bantu abejoyinti mhlawumbe bazofika balungise izinto babalungisele. Kunalokho sokuwest fanele ukuthi sibe sodomi yeGomora.
Manje khonokho elibathumela khona ekhaya kuyenela yini? Kula khona ngapha into ziyabambeka yini ukuthi lingabasiza?
Akuba ngisho kubambeka phela, ngoba la eSouth Africa phela isafana le goli yakudala esiyaziyo mama. So izinto nasezithanda nakho ukuthi yitsheka zisafana ngala ndlela ebesazi kudala ukuthi uma usegoli umuntu kunalokhu nalokho. So into maye seyithanda ukuthi kufise kufane. So kungcono ukuthi nalowo mkalo okutholile ukuthi uyaphonsela ngala kufika ngala kwenza ilutho.
Manje kungcono kuyini, ukuthumela yona igrosa ngokwayo kumbe liyabathumela ama-runs nxa sebewatshintsha sesiba ngama-RTGS?
Khona ukufaka izinto komalayisha, ngoaalento mawufika ekhaya ziyabiza. Zongena lapha kotemu hayipha kobulawayo into double prize nale nto eyithola ngala. Into abuka bazothatha le nto ngifake kumalayisha ahambe naye ekhaya, ehlezi ngizonithatha lo 100 rand 200 rand, kusho kuzoba ngcono than ukuthi ngiyothenga le nto, ngoba le nto engithenga la ile product engithola la e-South Africa. La ngizenza nje umzekelo, zosho ukuthi mhlawumbe ngizofika ngithenge la ithini lelokho njani, ithini le i-full brand ithini, ngithenge ngo-9 rand 10 rand. Uzofika ekhaya wena uthenge ngo-$2, $2 uyithenga more than like fikela ko-30 rand, uthenga into efanayo uzoyithenga like ngo-10 rand. So if ngiyithengile mhlawumbe nganikezela lo muntu ukuthi ndoda thatha lonke uyokushiya ekhaya, ngizokhokha leyo mali encane kuyena, ngeke kufane.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile kakhulu umbono.
Mina nje isiqoqele engisona ukuthi lapha lele zinkanti futhi dinga nje i-renovation nje, liqalwe phansi kakusha nje, yonke into ihlakazwe nje, kuye kuthiwa i-draft. Oba sidala i-draft
athi umuntu sishonise phansi sithi asiqaleni phansi kuwudlalo kakuhle sipoti kudlalwa kanjani mhlawumbe ukhona umdlalo ongaqhamuka ongabaulokunalo.
Yebo, ngiyabona uyabhoda kodwa awuyichayi khona esikhonkosini thi vele ngempela yimphi lo mdlalo. Uyesaba khona
ngaleso sikhonkosi kube isikhonkosi sami lapho ukuthi kufanele lento esinayo labo fanele ukuthi into engekho. Manje into engibuka izolo ngibuka lapha endabeni ikwenziwa kulokunye nakuleyo chief wethu uNdiweni. Lento ekhomba khona ukuthi izinto zisazideka eMpumalanga zikho ukuthi lamaNdebele thina abaNdebele singamabhala kakhulu. Kulaloko nje ngithi bangibuka lanto ngibuka ibe buhlungu kumina ngoba mangibuka laba abantu bamile bayavidorize instead ukuthi ngayibona baphakamayo bavikele lokhu into lapha bona kunaloko bavidorize ukuthi hayi bafuna ukuthi bangene kuma-social media ukuthi sibone nani. Ekugcineni kuzothiwani besongena kwi-media sithini bring back Ndiweni ndesendesi kathi kubaekahayi
kuzwakele ke hayi lusegudwini-ke lona udaba lukaNdiweni. Sibongile kakhulu kuxoxa lawe kuhlelo mne wethu.
Ngiyabonga kakhulu sisami, ngiyathenda futhi ngabuye ngingena futhi eshori ngesikhathi esizayo.
Ye hayi sizahlala selithinta.
Hayi nibe kahleke mthwakazi omuhle.
Toda kumbochingamidza vari pachirongwa chedu paFacebook page yedu yeVOA shona tunoziva kuti vazhinji manga muripo but vamwe vatoenda vanga vanyora namba dzavo dzimwe namba dzisikupinda. Courtney Mempi Courtney ari panapa ndiyanga ari kutaura nyaya yetsaona hanzi tsaona ini ndinoiziva yambotaurwa nasisi Shakira vanga vari pano achiti iye aigara achimboitenga paanga ari kuZimbabwe. Tichi Mudadi hanzi tiripo yedu. Bernard Machaina hanza watching you from Botswana. Lazarus Tonai ari kuti ndifonerei. Courtney avati 90% tisu povo, 10% ndivo vega maminista vari kushanda. Fungai Masendeke ari kuti ndifonerei. Tamboedza namba dzenyu asi hadzisi kuita parizvino. Liberty Nyanongo anzi ndifonerei. Bevanton Nyasha Zingwena ari kuti I'm watching you from South Africa ku Eastern Cape kumtata. Edith Gara anzi ndiri kuno kuBotswana, I'm watching you. Zvidzai Ruzvidzo vari muno muAmerica vari kuti I'm watching you. Tinokutenda. Isabelo Regi Mangwizi abva ati ndifonerei. Munoziva zvokuita kana muchinge mapinda muchirongwa muchida kuti kufonerei, please isai nhamba dzenyu muine macode namba enyu kuitira kuti zvitiitire nyore.
Yebo ke, sibonge njalo uti Mhlabanga nauti watching from Newcastle. Sibonge uJose Dube oti linjani bakwethu, ngilalele ngiseSouth Africa. Sibonge lo silambe over, sivanenge over. Kambe libizo lakho uthi as long as the mafia government is still in charge, forget about the economy. Ngumbono wakhe lo, thina sichonga ukuthi uhulumende uyi mafia. Marvelous. When we're talking with Mrs. Juliet Nkiwane from the Women's Development Association, she's saying that life is also tough for women in the rural areas. They used to have these money groups where, yes, but now they can't because of shortages and the way the currency is moving. And she's also saying they had goat projects where they would give each other the goats, and then once there's a young one, they pass it to the other one. Mm-hmm. But now it's hard to sell those goats because there's no one who can afford to buy it. And the other problem they are facing is that the goats are no longer accepted in some shops, and some shops are not even accepting the maize buckets like they used to.
Mm-hmm.
But with this problem, the councillor of Ward 17 in Binga, Mr. Mukande, is saying at least they still, in Lusulu, they still accept these buckets of maize in the rural area so that you can get it in exchange for goods. But she's saying the other problem women are facing, they can't even afford bus fares, so they have to walk long distances, and that exposes them to rape and some other kinds of violence. And some girls are dropping out of schools because some parents cannot afford to pay the fees. That's the problem that they are facing. And I see we don't have much. We can't go back to you now.
No, let me just sum up what you said. And Shona, tukunzwa hapo kuti vanga vari pano munyarikani wedu vari kutaura ivo matambudziko ari kusangana nemadzimai kumamisha. Vari kuti ivo kune dzimwe nzvimbo kumamisha vanhu vaimboshandisa mbudzi kuti vakwanise kunge vachibhadhara zvimwe zvinhu nechibage, asi pari zvino hazvichabvumwa kune dzimwe misha. Asi kune avo vari kuBinga pane vapinda pano vachitaura kuti kuBinga vachiri kutora kutora zvinhu zvakadai sembudzi. Saka ndo zvimwe zviri kusangana nemadzimai. Pana Itaika Wete ari kuti alo tete, aiwa tinokutendai mese manga muri pachirongwa chedu, uyezve tinokutendai zuva nezuva munouya. Tinoziva kuti data rakuti netsei, uyezve kune avo vakateerera pari zvino, kana manga muri kuedza kunzwa Studio 7 na 7 o'clock, tanga tiri kuwanikwa isu zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka asi zvichiri kugadzirwa. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington Star.
Yes, sibonge njalo unkosikazi Juliet Nkiwane weWomen Development Association in Zimbabwe eGwanda, ebesilayo kuhlelo olivalelisayo. Musithandekile.